ngene nda ngoti muri mutshe tshiyari ya ku rara mamukurima a tabe ku iriza ho intiti vari dikisana nezi tabatusha none wezi we straight kuti ine zvinenge naka mana irar kuita mvura mazvano nezvinotaurwa nevane taura nezve kuti zvishaire pamasei zvishaire zvanaka let go that mvura ichiri kuichauyaya inokwanisa kuti mbeu dzikwanise kusvika asi chikuru chekuti vanhu ngatirime mbeu dzinoshidzirakumidza kwete mbeu dzinotora mwedzi yakawanda usadzaibva oso titeredziso kushiti yekurima iko zvino tiredzekuizonyanya kumirira to the middle of January first quarter of January tinge takwanisa kurima mbeu dzinokwanisa kuchinzira kuibva.
Pane vamwe varimi vakanga vaisawo mbeu dzavo pasi asi tinozwa kuti dzakanga dzatoratidza kufa nezuva rakambouya iri, vangaita sei varimi ava?
Ngavarime patsva vatikaurure tichida vanongoitawo zvinhu fertilizer inenge shomba fertilizer vagara vaitsva kana inge vakaitsva but the best kukaurura kujekorera kudyara patsva because injini yakabuda yacho yakabuda ine makwanzva makwanzva ishina yacho yakanyatsokunaka saka tindotinazvekuda varimi vadzokorera kurima zvingatibatsire.
Kwauyawo nyaya yezvipfuwo, muri kuona here zvaakukwanisa kunge zvichiwana rufuro kubva kutanga kunaya kwaita mvura uku?
Ini ndinofunga kuti pazvipfuwo apa zvipfuwo zvichawana uswa hwaakuita zvakanaka. Ukaenda mumamombe mune zvipfuwo mbudzi nerai rufuro hwaakubuda zvakanaka, huruka zvakanaka ande nezore ririko ndefti kupfuura kwacho kunonakidza. Asi ngatibereuka kuti distocking kana kumbobisa dzimwe dzenhinyanyarama dzichingowanda zvangonaka kuitira kuti dzishoma dzinosara dzinge dzine dzakakwana dzasine dzoita kuinda dzinge dzakakora zvekuti hadzizokwanisa kuatizana fakta atishoma but also nguva ine ndoiawanzo inowanza zvirwere zvirwere zvakafa nezvetick borne disease ana January disease saka tinongoramba takangwarirawo kudhibhisa kumba yamishonga inofanirwa kuteza zvirwere kuti uzo chikora hadzo asi dzino dzobatwa nezvirwere.
Tichitarisawo madhamu nenzizi, muri kuona maane mvura here inokwana pamwe chetewo nevamwe vanenge vachitarisirawo kushandisa mvura yepasi yemadiridziro?
Madhamu hasati azara zvachose infact mvura yakona yapaisei hasati yakuyerera to the extent yekunda kunisa kanzizi ndakaona kwandakafamba inini iri shogo rino. Ava nemanzizi angatimaane mvura water table yasiyakwira.